manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 6 2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nengo idzi dzichaendesa mamwe makuru kota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai BT veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance varikushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri tibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605 vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168 Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere chine zuro wakare zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698 Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865 Hurumende inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabaiwa nhomba yeCOVID-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere icho chimunzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCOVID-19 tichinaho kwenguva hatisati tasvika paya pokuti titi haa nokuda kwekuti dzimwe nhambu mafigiri edu kana manhamba yevanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCOVID-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva mafigiri aya ari kudzika chose kana kuti ari pasi pasi mazuvano vanhu vovarayirwa vachiti haandofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu aiwa kwete
sei muchidaro
nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika izvo zvokuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa nahwo panzvimbo imwe chete zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba titakangwarira chose kuti utachiona huchipo utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba famba kwatinenge tichiita kana tisina nyangwe kutazviya zvakafanira kuti tizvidzivirire
ndezvipizvo
iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichiinda kunzvimbo dzakasiyana siyana zvikuru tisina kupfeka mamaski sezvinotarisirwa tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo tichifanira kuti tisanitize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru chidarikidza manhamba aya akatarwa
Kungoungana kunokonzera matambudziko akaita sei?
Munhu umwe chete anokwanisa kungova anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo huchibata vamwe vanhu vakasiyana. Muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo, kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo, pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana. Saka zvakakosha kuti vanhu vasavarairwa, zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamasiki, vachisanitaiza, vachiita physical social distancing, vachigeza maoko avo nesipo, uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa. Zvose izvozvo zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reparamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo, vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndirowei avo tisina kukwanisa kubata. Vakadzingwa mudare reparamende pamwe navabiti muna kurume vanoti vaWilliams Madzimure, Kambuzuma, vaSettlement Chikwinya, Mbizo, vaUkakapulu, Nkulumane, vaSichelesile, Mhlangu wekupumula, uye vaRegai Tsunga wekumutasa South. VaMudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru webato rePDP. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti. Nhengo dzedare reparamende dzeMDC Alliance dzinosvika 40 nevasere, makanzura 70, vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato. Izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya. Asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19, kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari gweta zvakare vaJacob Mafume.
Chinoshamisa ndechekuti vaMudenda vanovairo gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe, asi ivo vari kupuhwa macourt order vachiignowa, vari kupuhwa macourt order vasingamatevedzeri. Tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei.
Vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court, vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge varisiri fit and proper kuti vave malegal practitioner. Mutemo uri kutaura kuti order yekuhigh court iri kutaura kuti tererai vaChikwinya. Ivo voti indai munotaura naregistrar. Mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice. Unotaura naregistrar kuti kudii panyaya iri pachena kudaro.
Pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navaMudenda izvi kana kuti kuenda kumatare?
Matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weparamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo. Kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku. Kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita. Ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa
kuti paunenge uchiwirirana nawo ndo paunomutevedzera, pausingawirirani nawo haumutevedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi nekuda kwekusava nehunhu hunotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri valast mainge hama navatungamirai madzokere vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matanho api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vapetros mutedza paglenview 3 shopping center muna 2011 vamainge hama navamadzokere namuzvare Yuvonne Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro-soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabva vaburitswa muusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muusungwa muna 2018 mushure mekupiwa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva muzvare Rebecca Mafukeni vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagweta awo sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wendau wamainge hama nango varipo mukoma madzokere vanenge varipo ndopatichanzwa mangwana nemagweta avo kuti matanho api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvinhu zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwo navo mangwana.
Zvakawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mamwe makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya yasisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabductwa 2008 paya. Wakazona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa ava kutosuwa nenyaya yekuti waiti kodzero dzavo dzanga dzachorwa. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisi dzodzega, mukatoona nyaya dzabot chairperson wedu vana vaModikai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Hitchman vakazoonekwa kunze nyaya yavo ukahwina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Vakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vanova vatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo matere edu akatodzinzwa nyaya idzodzi. Havaso wega gogo chinyerere wamunoziva wokumborokurohwa pamademonstration yaitwa makore apfuura vakasuwawo vakatonziwa kombanzi.
Ko pane vakasungwawo na madzokere navamainge hama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripo?
Sisi Cynthia Manjora no akasungwa pamwepo na mukoma madzokera wana na mayenga ama na 2011 kamuchaziwa akatosuwa wonenyaya ikeke pakazonikwa asina mhosva akatosuwa wakamirwa nana sisi Fiona Ailifu kuzibabulwa Freeman Rights Award dzakatouya tine vamwe ma recent cases masondo apfuura pamapurisa tirikutona zvitoti nyorera tsamba kumagweta edu kuti tangomirira yavanonzi muchirungu treasury concurrence kana kuti kupiwa mvumo neminister of finance kuti wabhadharwe saka zvinhu zviri kutoitika izvozvi ndozvo zviri kuitwa nevakomana nevasikana veZimbabwe Lawyers Women Rights tiri kuzviita izvi tine donzvo rekuti kodzero dzevanhu dzisadini dzisachorwe wanochora kodzero dzevanhu tiri kuzviitira kuti vadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka
vakumbirai mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare. Muprofita TB Joshua wekuNigeria uyo ane mukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe. Mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafanei. Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 Chikumi 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nations yaive nemukurumbira pasi rose. Nefenyuro dzakaita seVOA Hausa inotefenyura kuNigeria, SABC News, BBC neCNN dzaburitsawo mashoko erufu urwu. Vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa naProphet TB Joshua zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica Mike Kamala Harris vari kutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico, nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19. Nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda vari kuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana. America iri kuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dande mutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaSamuel Wadzai vesangano reVSET. Tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Vawadzai ndinomugamuchirai muchirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa. Vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika. Tinonzwa vazhinji vachiti vari kutadza kuremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19 nekuti mari yekutenga zvikwanisiro zvinodikana havana. Tikatarisa kukwekweko, vazhinji vakaendera mberi vachishanda pasi pechirongwa chelockdown vasingaremekedze mitemo yelockdown. Sisangano, munozvionawo seizvi?
Aiwa, isusu seboka rezistensi chokutanga chatingataura mukoma ndechekuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid tinozvitsigira nokuti COVID takaiona kuparadza kwayakaita upenyu, kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja, and chirwere chokuti tose tifanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei, tochidzivirira sei. Asi isusu seboka tinenge tisingabvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi. Handiti maitikiro akaita nyaya yokukwekwe hatina kufara nawo seboka. Kana usina kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1 2 3 zvinoita senge urungokanganiswa raramo yako. Ona muno mai vangu vazhinji vevanhu vari kurarama izvozvi muZimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustreet nokutengesa zviviri zvitatu. Zvinokangogurwa kunzi chitoregera kuenda kunoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yekuziva kuti ndoregere kundoshanda. Unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako. Ibasa remalocal authority kumeka shuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anoparu zivo kuvanhu kuti zvatakuita lockdown tiri kuitira 1 2 3 4 5
zvikanzi chirwere checovid-19 choparira zvekare nyika yose kwakudikana imwe national lockdown. Nemaondoro enyu hurumende inofanirwa kuibata sei nyaya yakadai?
Aiwa, isusu tinoti seboka yadeuka yadeuka. Tinozviziva kuti maitikirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende hatiwirirani nawo sebvisei. But kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zviringe zvaparurwa nelocal authority yekoko even kuburikidza neminister of health.
Ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira?
Ngaiuye itsanangurire vanhu. Pamwe pacho tinopedzira tauda kungo blema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities nehurumende. But vanhu vasina information. Ngandei kuvanhu, ngativape information vanzwisise kuti kana taakuti taakuvhara guta tikuvharira guta nyaya dzakadai. Kana pasina kutsanangura ikoko munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri. Vanhu vanenge vachiita kutoteerera because hapana munhu asingazivi kuti COVID yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita.
Aiwa, vawadzai, takunzwai zvakanaka. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Kandai mashoko enyu ekupedzisira.
Thank you so much, my brother, and I really appreciate for the opportunity. We need these spaces.
Aiwa, muri Zimbabwe, regai tichorewo mukana uyu kutenda vasamo wadzai vesangano reviset nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana. Musakangano kuti tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection, 8 to 9 PM muri yeZimbabwe, pano panhepfenyuro yeStudio 7 pamwe nepafacebook page redu reVOA. Shona anokonekai nemufaro. Ndino wenyu Maikove, muri yeZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi. Nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vatereri.
Vawande, pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope. Vaivai baba vaivaika havasi munhu aida kubatsirwa vai. Vaye vaitobvunza mubvunzo vaine mhinduro yavaida kuti vapindurwe. Vafundisa vabatsire munhu ane mubvunzo nemhinduro yake yaaroda kuto. Paipai vaitoratidza kuti ada kutopikisa zvinototaurwa zvacho nevafundisi. Wati uri kuda kudzidza une mhinduro, saka chauri kuda kudzidza chii?
Wande, mukoma Wande, handisi kugutsikana. Joseph haana kurota. aiva muEgypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudii nekududzira mubvunzwa bvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake hausi kutaura nekurota kwaJoseph uye uyo anonzi the dreamer mwana waJacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwaanodudzira kuti kudhara vaidudzira yes nyangwe Daniel akadudzira wani nyaya iripo ndeyekududzira ko varipo zvino vanodudzira vanodudzira zvinobva kupi vanozviwanepi vanenge vapiwa nani maanzazi Daniel isi Daniel achidudzira akapiwa maanzazi namwari the same zvokutaura nemuterera apa ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere
Studio 7 uko ndinoda kukwazisai mose muzita ramambo Jesu ndichiti makadii mose hama dzinodiwa ndoda kupindurawo pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna mwari munhu wakarota hope haasi farao haasi josefa munhu wakarota hope ndi farao farao arota hope asi dzakadudzigwa najosefa dzichibva kuna mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvino wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa najosefa asi zvose zvavava varota zvakaitika saizvozvo todzokerazve panhau yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana-siyana pamweya mutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaivo todzokerazve mubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivavo vazvirota vakashayiwa vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna mwari asi dzinoshaya vadudziri nebhaibheri rinodoti dzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kuti dzibetsere vanhu kana kuti dziwambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzere yemududziri chai chai saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna mwari ndatenda zvikuru ndinonzi pastor mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare zvondo rinouya apo tichitarisa umwe zvemusoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup. Highlanders 1, Bulawayo City 0, Capes United 1, Dynamos 1. Panewo mashoko ekuti mutambi weDynamos Patson Jaure haana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Magweta enhengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzeMDC Alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatenda ibiti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.